Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill. Imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nhengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji. Vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri.
Chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chinjiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu, zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei. Saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wava mutemo, nekuti zvinoitika ndezvekuti pasection 141 yenyika yedu kana paine mutemo unoda kuunzwa munyika vanhu vese zvavo vanopiwa mukana wokuti vazopawo pfungwa dzavo. Saka vanhu vasati vaenda kunonzwa pfungwa dzevanhu zvinenge zvakakodzera kuti ivo vadare pachavo vanzwisise zviri kutaurwa nemutemo mbosi. Pari kutaurwa zvakawanda wanda zvinobuda mumapepa nhau mumawairosi, zvimwe zvacho zvinogona kuva zvisiri zviripo chaizvo chaizvo zvakanyorwa mubhiri riripo.
Vagonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngaziraswe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika. Chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana. Kune michato yechapter 5:11 kuita 5:07 saka zvinoda kugadziriswa pane zvekuti michato iyi ichienzaniswa kuti muchato wechapter 5:11 unenge uchinzi marriages act unoitwa nemutemo unonzi civil law. Uyuwo wechapter 5:07 unenge uri muchato wekuroorana pachivanhu. Kwoita zvakare vanhu vanenge vakaroorana vasina kunyoresa michato yavo. Saka zviri kunzi ngazvichinda pasi pemutemo umwe chete kuva naregistra umwe chete wemichato, kwete kuti mumwe nomumwe muchato una registra wayo. Saka ndozvimwe zviri muchi mumutemo iwoyu. Zvakare mutemo uyu oda kugadzirisa nyaya dzinenge dzakanangana nekodzero dzevanhu zvinova zviri mubumbiro remutemo kunokujekesa kuti vanhu vese vanobvumirwa kuchata kana kuroora kana kuroorwa vanenge vaichi pamusoro pemakore 18 uye kuti anenge aroora munhu akadaro ari below 18 anenge apara mhosva anopiwa chirango zvirango nemutemo. Uye kana uri mubereki unenge waita zvinhu zvakaoma kudaro zvakaipa kudaro unotozopiwa chirango chakatonyanyisa kubarika vamwe vanhu. Ndo zvimwe zvezvinoda kugadzirwa nemutemo uyu.
Mumwe wenyanzvi iri munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Lovemore Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda.
Saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri iri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake. And mhuri iyoyo ndiye anodecida kuti mhuri iyi ndoda kuiita, ndakaroora here kana kusaroora, ndoda kungozvigarira zvangu nevana vangu. Uchiita vana uko woita vana uko asi uchivachengeta ivo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo. Vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 yeconstitution. Saka bhiri iri zvimwe zvinhu zvariri kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai, nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyiririka zvakanyanya. Vanobuda mukati mekuroorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata, ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo. Kana akanga akaitiswa vana vakawanda anenge achingogara iye ndiye akutambudzika woita sei. Saka bhiri rinoda kuti kana iwe ukangogara nemurume chete uri mukadzi matombo gara kwenguwa yakati kuti kana zvasipera zvinezvo munofanira kuti upiwo imwe property yene murume ye waanga wachigara naye whether murume yanga akaroora kana kusaroora ndo zvimwe zviri mubhili mo
vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende
nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachizvavo kuti ini ndinonzi nhingi ndakaroora yaka handina kuroorwa ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume ini ndinonzi nhingi ndinefungei nevanhukadzi kwete basa renhengo dzeparamende nderekuti vatarisa zviri mubumbi romutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo wezimbabwe vochitarisa zviri mubhiri zvese zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zviishandezvo because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende saka ngavaziva kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo parlamende iri pasi pebumbiro remutemo saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo
nechipiri svondo rino dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba ekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika ndakamirira studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.